WZTC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 3 kurume 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
So in the process now, vamutema nema, should be a machete, vamutema na musoro, was dead, machete, dead, nikirikeni. Game of my ex, so in the process, of wrestling with them, that's when vanhangari mumba started to scream out and shout.
Vanhu vakapakata matemo nemabemba varwisa pamba pavatendai biti vakakuvadza zvakaipisisa murume anochengeta pamba apa.
Hazvifaniri kubvumirwa, zvoshoreva. Saka ine hurumende yeZimbabwe ndofunga yakanganisa nekusavhota paUN resolution.
KuUnited Nations, Zimbabwe inorega kuvhota nedzimwe nyika kushora zviri kuitwa neRussia muUkraine.
Vari kuendeswa kushavese vachisvika paairport yekuZimbabwe vanopiwa mari inovachuru nemazana mashanu 1500 chemapondo, that is pounds, kuitira kuti vawanewo pekubata kune vamwe vasingazive kunanga.
Ndege yakatakura zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzorerwa kumusha kubva kuBritain inotarisirwa kumara panhandare yendege yeRG Mugabe International Airport mangwanani ano. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF vakonzera mirizhonga yakanyanya usiku hwanhasi kumba kwemutevedzeri wemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vatendai biti apo varova zvakabisisa murume anochengeta pamba apa vachiti vari kutsvaga vabiti. Vabiti pachavo vange vasipo, asi panga paine hama dzavo dzinosanganisira amai vavo nevamwe avo vanonzi varidzamere vachitya vanhu ava avo vange vakatakura matemo nemabemba. Mifananidzo yatumirwa Studio 7 inoratidza murume anochengeta pamba apa pavabiti aine mavanga ekutemwa mumusoro uye achibuda ropa zvakaipisisa. Asi zvinonzi paaenda kukliniki haana kurapwa zvakadzama nekuti vanamukoti vange vachiti anofanirwa kuuya negwaro rezvaitika rinobva kumapurisa ndokuti vagone kumurapa. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata vanodzidzira basa reugweta uye vachirwira kodzero dzevanhu vaEmmanuel Zelas Gumbo avo vange vaine murume uyu kuchipatara.
There are 4 guys vapinda pamba pavabiti. They jumped through over the jurao. The security guard angari po noticed these guys and they started to wrestle against them. So in the process now, vamutema nema, should be a machete, vamutema na musoro, was dead. Machete, dead, nikirikeni. Game of my ex, so in the process, of wrestling with them, that's when vanhangari mumba started to scream out and shout. So that's when these guys jumped off to Kerakunze. But they left threats that no, we are looking for Tendai Biti and we are coming for him.
Isaka, zvaitikira kupi?
Zvaitika pa Muklendon, kuno gara maiva Biti.
Ivo maiva Biti havana kukuvarayira, havana kurohwa?
No, havana kuzorohwa. Havana kuzorohwa, because most of the time vanga vari panze. But within the yard, havana kukwanisa kunopinda mumba. Because vanhu vari mumba vazoscream out, calling out for help. That's when Pawazo jamba off Wachibuda. So it's only this guy that quads.
Isaka vano ava vataura kuti ndivanani here kana kuti vanobva kupi?
They didn't mention identity, but the threats on Tendai Biti's life ndo yazoita kuti kwanze kwaidentify these are some people.
Vanga vachiti chii chaizvo ne zvaita kuti muti vari kufundusira Biti?
initially parents pawapinda asking kuti ari pano here tenda ari pano tenda and so forth. So in the process again mukufaitana kwavo vozazombata is the guy before but it was scream out because of that I know is tenda that we are coming for him. It's getting too much and so forth. So it's political, we know these things. And with this current ongoing violence, we actually saw it coming. But a secular recently I told highlighted to these incidents that I know these persons' homes they are going to be attacked. So it's one of the things really ongoing. Fortunately, vakhindazwa pamba pamwe funza tindopara.
Itanzwa kuti maenda ku clinic usiku huno arapiwa here mukoma nawe?
Yeah, tutori pa clinic at the moment. So vanotuta sitaruta vakwanise ku assista feta tumaunza aripo. They need a police report first kuti aitwe mastitches msoro. So we actually in the process of going to the police station to get the police report so on a further medication.
Akuvara zvakanyanya sei mungataura vaterere?
Ah, it's very bad, it's very terrible. One of my deep cuts on Soro Masquerade, three of my deep cuts are from Soro.
Va Emmanuel Zelas Gumbo vari kudzidzira kugweta uye vanorwira kodzero dzevanhu vange vachitaura na mutungamiri Nkomo weStudio 7 vari kukliniki kuHarare nemurume anoshanda kumba kwavatendai biti vebato reCitizens Coalition for Change. Studio 7 aina kukwanisa kutaura navabiti mbune mapurisa kana kuti bato reZANU-PF sezvo izvi zvaitika pakati peusiku. Zimbabwe ndeimwe yenyika makumi matatu neshanu dzisina kuvhota nezuro kuUnited Nations apo nyika dzepasi pose dzakanga dzichivhota kuti Russia ishorwe here kana kuti kwete mushure mekupinda nechisimba kwairi kuita muUkraine. Nyika zana nemakumi mana neimwe dzakavhota kuti Russia ishorwe pamusoro pezvairi kuita muUkraine. Ukuo nyika shanu dzakavhota kuti Russia isashorwa dzinoti Belarus, Russia, North Korea, Eritrea ne Syria. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika vaDen Moyo vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe inofanira kufamba nenyika dzinoda utongi hwejekerere vachiti izvi ndizvo zvinokonzera kuti nyika dzakaita seAmerica nedzimwe dzirambe kufambidzana neZimbabwe.
Ini sekuona kwangu Zimbabwe zvairi kuita iri kutozvikanya because right now Zimbabwe iri busy kuchema ne ma sanctions. Saka kana paita chinja kaita seichocho yoonekwa futi iyo ichinga supportani nedzimwe nyika dziri kushora zvaitiwa ne Russia. Then handifungi kuti zvinobetsera panyaya yavo yekuti ma sanctions abvisiwe. And besides nyaya iri kuitika ku Ukraine inyaya ye life and death. Vanhu vari kuurayiwa. So kana uri munhu ofanira kuva ne conscience kuti izvi zvakaipisisa izvi hazvifaniri kuvhumirwa zvoshoreva. Saka ini hurumende yeZimbabwe ndofunga yakanganisa nekusavhota pa UN resolution.
Zimbabwe ndeimwe yenyika makumi matatu neshanu dzisina kuvhota kana kuti dzaita abstain. Asi nyika shanu dzavhota dzichiramba kuti Russia ishorwe mukupinda zvechisimba kwayakaita muUkraine. Dzinosanganisa Belarus, Russia, North Korea, Eritrea neSyria. Nyika idzi dzinokuratidza chii vamoyo?
Unotoona kuti nyika idzi dzese inyika dziri considered sema pariah state nedzimwe nyika. Inyika dziri retrogressive, dzisingaendereri mberi nekusupporta yatingati isisu democratic policies munyika dzavo. Inyika dzine vatongi vanodzvanyirira zvizvara zvemunyika izvozvo. Saka Zimbabwe iri kutozvipinza in the same league nenyika dzakadaro. And handioni kuti zvinhu zvinobatsira Zimbabwe kana ichida kuti iite business nedzimwe nyika.
Munofunga kuti nyika dzakaita sana America pane zvachaita here nekuvhuta kana kusavhuta kwe Zimbabwe kwataona uko.
Yeah, obviously kana America yanga ichitarisira kuti I review ma sanction policies ayo against Zimbabwe. Zvino zvakaita seizvozvo zvinotoitisa kuti varambe vachitoona kuti no hakuna change iri kuitika nenyika yeZimbabwe kana ichi sidirana nenyika dziri oppressive dzinoopesa zvizvara zvavo.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wehurumende. Ndege yakatakura zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzorerwa kumusha kubva kuBritain inotarisirwa kumara panhandare yendege yeRG Mugabe International Airport mangwanani ano. Hurumende yeBritain inoti zvizvarwa izvi zvanga zviri muBritain zvisina magwaro anozvibvumidza kugaramo kanawo kuti zvakabudiswa mumajeri mushure mokupika zvaparadzi mhosva dzakasiyana-siyana. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu ari kushora bazi rezvomukati menyika muBritain reBritish Home Office vachiti harisi kubata vanhu ava zvakanaka uye vachiti riri kuparadzanisa mhuri. Gweta Masimba Mabaza vanogara muUnited Kingdom vanoti ichi chirongwa chakaitwa pakati pehurumende yekuUnited Kingdom neZimbabwe vachiti umwe neumwe wevanhu ava achapihwa mari inoita chiuru nemazana mashanu emapounds kuti ibatsire pavanosvika.
Chekutanga havasi kungonangana nevakatsvaga upoteri vakashaya. Vari kunangana nevakapara mhosva vakapika mumatirongo vakazobuda asi vanenge vane criminal record ndo vakanangwa neduta vanhu riri kusimuka kurutasira kusimuka vanhu makumi manomwe nemashanu 75 pachirungu. Ndege inotakura vanhu vanokwana kuita mazana mairi asi chikonzero chekutakura hafu vanoitira siti yavo nemastandards ariva mazuva ano kudzivirira chirwere chegosoro ichi kana kuti chedziva mupengo chachiripo ichi. Saka nekuda kwekudaro vane limiti inokwana 75 kete saka ndeya vachitakura ma nyaya iripo vanhu vari kutakurwa ava vachidzosera kuZimbabwe sekuti vakakwana mboita vazhinji vacho vane mhosva dzavakapara. Pane vashoma vasina kupara mhosva asi vasina mapepa vagara nemakore nemakore ndo vari kudzoserwa.
Chirongwa ichi chakamira sei? Zimbabwe inozvitambira here zviri kuitwa izvi?
Chirongwa ichi chirongwa chemubatanidzwa wehurumende yeEngland nehurumende yeBritain nehurumende yeZimbabwe vakabvumirana kuti Zimbabwe inotambira hayo vanhu vayo vanenge vadzoswa kubva kuno vanenge vasina zvekufambisa zvakaita semapassport. Zimbabwe yakabvuma kuvagadzirira maemergency travel document uyezve vari kuendeswa kumusha vese vachisvika paairport yekuZimbabwe vanopiwa mari inovachuru nemazana mashanu 1500 chemapondo that is pounds kuitira kuti vawanewo pekubata. Kune vamwe vasingazivi kwekunanga vanotanga vari kabhizinisi kana pekufanira kugara ishoma hayo asi inobatsira.
Dr. Mabaza, chirongwa ichi chingave nechekuita neukama hweUnited Kingdom neZimbabwe husina kunyatsomira zvakanaka here?
Mukupedzisira tinoona kuti kudzoserwa kweruzhinji kwevanhu havasi kungodangana neZimbabwe chete. Dzinyika dzakawanda kune vari kudzoserwa asi veZimbabwe ndokuiko zvino ndovari kudzoserwa vakawanda nendege yatingati iya inenge yakabhadharwa kana kuti hired flight or chartered one. So vanongokumbira voisa muripo yongoita ndege yavo voga vongonanga kumba haimire mire munzira zvinenge dzimwe ndege ende kana vasvika kuZimbabwe iko zvine izvi vakangotestwa vakaonekwa vasina COVID kana vasina chirwere chedziva mupengo vanobva kungoenda kumusha kwavo straight havachaenda kumbonovharirwa zvakamboitika pekutanga paya. Uyezve vane mhosva dzavakapara pa75 pane vashanu vasina kupedza kupika mhosva dzavo muno muEngland vakanzi kana vachida vanodzidzira kuZimbabwe mhosva yavo havachapikazve saka vakavolontia kuitira kuti vasapedze mwedzi kana makore anga asara ekuti apike. Iko zvino Zimbabwe ne Britain havana chibvumirano chekuchinjana vasungwa chekuti musungwa anopedzisira usungwa wake kuZimbabwe. Chibvumirano ichocho hachipo, asi chikavapo pane urongwa hwekuti kupera kwegore rino vanenge vabvumirana. Saka kune vanenge vakuti kana vabatane muzvakuno kuEngland unogona kuopta kuenda mujeri rekuno kana kunopedzisa jeri rekumusha. Saka izvo zviri murongwa, ndopachasimuka ndege inenge ina vanhu makumi manomwe nevashanu 75 inosvikawo musi wa3.
Vanorwira godero dzevanhu vari kupomera mhosva Home Office vachiti havasi kubata vanhu zvakanaka, vachitizve vanoparadhanisa mhuri. Munozviona sei?
Ipapo vane chinangwa chakanaka. Mhuri dzinoparadzaniswa, uyezve ngatichasiye dambudziko rekuti ivo vemuno muBritain vane kodzero yekudzinga vanhu vanenge vapara mhaka munyika mavo. Nyika dzose pasi tenderere, ukapara mhaka unodzoserwa kumusha. Saka kunyange une mhuri mazuva apfuura aya, makore apfuura, kana wanga une mhuri wabva kujeri, hurumende yatigara nemhuri yako. But kune vazhinji vanenge vakapiwa makore akuenda makarati mashanu kana gumi remakore, vazhinji vanenge vakauraya vanhu kana kubata chibharu. So hurumende inenge yava kuti tikakusiya nemhuri yako wakapara mhosva une mhuri, saka probability yekuti unogona kuzopara futi mhosva iyo mhuri yako iripo yakakura. Saka tinenge tisina kubatsira ruzhinji rwemuno muEngland. Saka kuti ruzhinji rubatsirike, rwe nevimbo nekufamba oro confidence yekufamba vasingatye kubhinywa, mabhinya acho anofanira kudzosera kunyika kwako kwakabva. Nemamwe mazwi, England iri kuti iyo Zimbabwe zvionerei mega ndo vanhu venyaya.
Avo vange vari Gweta Masimba Mavaza vari parunhare kuUnited Kingdom neStudio 7. Mukuru werimwe sangano rinomirira vagari rechitungwiza and Manyame Rural District vaMarvelous Kumalo vanoti mutemo wokudzinga makanzura nenhengo dzedare reparamende unofanirwa kuvandidzwa, sezvo vanhu vakawanda vasara vasisina vamiriri mushure mekunge vadzingwa nemapato avo, zvikuru chimwe chikwata cheMDCT chinotungamirwa navaDouglas Monzora. Nezuro bato reMDCT iri rakanyorera tsamba kugurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti vadzinge kanzura meya uye kanzura weWard 7 muchitungwiza vaLove More Michael. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weMDCT vaWitness Dube sezvo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vaKumalo.
Sevagari tiri kushungurudzika nedano ratorwa neMDCT rekurikola kana kuti kudzinga kubva kubasa meya vedu vechitungwiza vaLove More Michael.
Panga itwe sei kugadzirisa dambudziko iri mune ramangwana?
Takagara tabuda pachena isusu nevamwe vatinoshandidzana navo seCivil Society nemaResidents Associations tichiti deno mutemo iwoyu wemariko uyu watarisiswa zvakanaka, nokuti isu semacitizens tinenge taita chivimbo kune munhu tamusarudza. Mapolitical parties iya paanenge achida kuti tivatsigire vanouya votipa vanhu, isusu vanhu ivavo tovatsigira totanga kushanda navo mune zvakanaka.
Dambudziko rinozoya papapa.
Asi kana mapolitical parties aya asisadi vanhu vatinenge tasarudza ivava, havazodzoki kwatiri vachinzwa kuti isu tiri kufungei maringe nevanhu ivavo. So tiri kuona kuti mapolitical parties aya ari kutishandisa isu semacitizens seelectorate kuti tivhotere vanhu vavo, asi kana vasavadi vanhu ivavo havachadzoki kwatiri kuzotibvunza. Saka izvozvizvi tichaona kuti ticharamba tichiisawo pressure yekuti deno parliament yatibatsira mutemo uyu watarisiswa wanatsurudzwa yatinotiwo pachirungu ya amendment.
Munenge muchida kukurudzirawo kuti paitwe sei?
Kutiwo pazvine zvichiitwa zvema recall zvangave ema councillors kana kuti ma elected members of parliament pangeo paine framework inobvumidza kuti pave ne consultation ye ma stakeholders kunyanya nyanya takatarisa ma citizens emward imomo mune muchi recalliwa councillor kana kuti mu constituency imomo munenge muchi recalliwa a member of parliament
mukuru werimwe sangano rinomirira vagari rechitungwiza and Manyame rural district vamarvelous kumalo vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu we studio 7 Batore Citizens Coalition for Change ku Europe, Advocate Wilson Mutetwa, vanoti batoravo riri kubatsirawo kuburitsa vana veZimbabwe muUkraine vakatarisana nedambudziko rehondo yakakonzerwa nekupinda kweRussia nechisimba munyika iyi. Advocate Mutetwa, avo vanovesa chigaro webatore CCC Europe Assembly, vanoti vari kubatsira kuburikidza nekuwanisa vana vechikoro ava zvekufambisa kubva munzvimbo dzavagere kuenda kumuganhu wenyika iyi nePoland, uko vari kuzobatsirwa nevamiriri vehurumende kuti vaendeswe kunzvimbo dzine runyararo. Jonga Kandemiri we Studio 7 aita hurukuro na Advocate Mutetwa kuti tinzwe zviri kuitika.
Zvakafanira kuti tizame kubatsira vanava varonga kuona kuti vanenge vari muguta rimwe chete vange vari panzvimbo imwe chete and vatange kufamba vese nguva imwe chete. Taitaura nema university avo tichivakumbira mabhazi amwe tichitonotsvagawo kune vanoita zvekufambisa vanhu tichibhadhara ukoko totorerwa vana vedu tonovasiya pamabhodha apo pavaizotanga kubatsirwa nehurumende. Sekunge hurumende yanga yakati haikwanisi kuita chinhu kana mwana anga ari muUkraine.
Saka imi zvii zvamuri kuita pane inonguva?
Isu basa guru redu rataiita ende retiri kuita nanhasi nderekubuditsa vana vese muUkraine. Ukraine yaiva nevanhu vanokwana kuita 251 and takamanager kubuditsa vakati one day. Vamwe havana kutaura kana kubuda pachena pavanga vari, vakangozvivharira mudzimba dzavo. Saka havazivikanwe kuti variko ende zvakamira sei, asi tinovimba kuti zvese zvakanaka.
Vangani vana vangadai vari padambudziko ramungati dambudziko rakakura panguva ino?
Vetinoziva vari mudambudziko panguva ino vana 18 vari muguta rinonzi Sumi riri kumadokero enyika yeUkraine. Uko kwatiri kuzama kuti tione kuti vangabuda sei muguta iroro. Airport nematrain stations ese akabhombwa and Russia yakaisa macheckpoints ayo. Saka ndodambudziko guru riripo. Taura kudai sovari mubasement network inonetsa umomo. Pano napo ndope tinokwanisa kubatana navo. Vari kuchengetwa havo zvakanaka, vari kuchengetana nepalandlord nevamwe vavaigarisana navo pasi ipapo. Saka ndodambudziko guru ratinaro panguva ino and ndozvatakasangana nazvo.
Kumatambudziko avangati vakasanganawo nawo murwendo iroro kuti vange vachisvika kumuganhu weUkraine,
vana vakasangana nezvakawanda. Vamwe vaifamba netsoka makilomita akati wande chaizvo. Vamwewo vaipesana magroups avo munhu wozotongosara aega asisina kwekuenda. Saka taibatsira kucoordinata kufamba kwavo kusvika vabude munyika yeUkraine. Vamwewo ndo vakabuda vasina kana mapassports, vasina kana any mapepa anoratidza kuti ndivanani. Taitaura zvakare nehurumende kuti ikwanise kuvapa maETD kuti vakwanise kufamba. So ndinodaira kuti vazhinji vakafambawo zvakanaka. Hapana watakanzwa kuti akasangana nedambudziko rakakura. Vashoma chete vakasanganawo neurwere.
Tingati here manga muchishanda nehurumende nekuti tiri kunzwa kuti ima muchitakura muchinoisa pabhodha hurumende ichizovagadzirira mapepa?
Zvishoma zvatakashanda nehurumende kuvaudza kuti tina nhingi watiri kuda kuti miitire ETD. isu hedu taishandira kufambisa vanhu kubva muUkraine kuendesa munyika dzakatenderedza dzinoti Romania, Slovakia, Hungary nePoland. Ivo havo vaizama one pavanogononapo kutaura nevanhu, but sehurumende pamwewo inenge ine zvakawanda zvinenge zvichinetsa, hauzonyatsonzwisisa kutiwo zvinofamba sei ukoko. Asi ndinoti ndo mashandire chete ataita kutongovaudza kuti tina nhingi wetiroda kuti mupe pepa rekufambisa because rakasara paitisa kubva akabuda pamba.
Avo vange vari Advocate Wilson Mutetwa, sachigaro webato reCitizens Coalition for Change mudunhu reEurope, vari parunare muguta reHanover kuGermany, naJonga Kandemiri weStudio 7. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kwazoi kwazoi paStudio 7 apo makadiko. Ava muri kutaura na Zofar, ndotwa Zofar. Starangu Zofar Dube ya. Ya ndiri kuteerera hangu paStudio 7 ndo vachitaura nezvinyaya kuti panonga vatorwa bodhi yemufi ya pakaipa. Shwa zvakumira zvakanaka muZimbabwe. And then chitora muzika pezve maChina, maChina chapchapo chasaregwa muZimbabwe nezvekuti zvikutika kuUkraine nezvikutika muUkraine neRussia nezvikutika muZimbabwe nemaChina nezvasaregwa kunena kuinda. Shwa vanhu vachazvikona nezvichitotika izvozvo. MaChina havazi vanhu vokugara navo waiva. MaChina ana development munyika asi dei ari varunguka. Varungu vanotori nani kuti mwetesa muSouth Africa matinogara munomu. MaSouth African hatidi, tiri munhamo kumanya so. Asi varungu vanoti viga viga mudzimba dzavo kumapura dzavo chigari navo tichidaro daro. Hakuna muchina anomboti anombovaka chivakwa zvine musoro. Hakuna muchina anobata munhu mutema zvine musoro. Varungu zvavo vanozvinyirira hongu asi maChina ari mberi aiite. Asi sezvimwe chekuti ZANU PF inovisa maChina iyoyo ichazozviona nekufamba kwenguva nemaChina iwavo. Ndatenda zvangu usare zvakanaka munozvaranga musi wakanaka.
Anonzi Mugwadi Alex Gakanje Regisi Charumbira Kindness Baradza Patrick Namasa Simba Mavaza makati wandei tinogara chikuwa zvini paStudio 7 apo varume edzai kuchinja mafambiro enyu Mugwadi muchenjere kufa muchisvipirwa mate nemashoko enyu amunotaura nemadza munotaura nemashoko ekutuka nekunyomba vanhu vasina kutadzirai nemamwe mabasa akashata akasviba amunoita amwaina munoita masikati machena ne varume siyanai neunhu hwakadaro nekuti mwangwana haana anoziva. Ndapota ndapota tibatsire vana Mugwadi muedze kuchinja mafambiro enyu musiyane nemafambiro enyu wakare wamaiita mazuva enyu munana Mugabe nazvino hamusati mauchinja. Tapota tibatsireiwo munopedza vanhu nekuvauraya kana mugaramba mubisa gakava rakaita seramuri kuita ivi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vakapakata matemo namabhemba varwisa pamba pavatendai biti vakakuvadza zvakaipisisa murume anochengeta pamba apa. United Nations, Zimbabwe inorega kuvhota nedzimwe nyika kushora zviri kuitwa neRussia muUkraine. Ndege yakatakura zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzorerwa kumusha kubva kuBritain inotarisirwa kumara panhandare yendege yeRG Mugabe International Airport mangwanani ano. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.